manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosanga na zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 3 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 7,858. Vakafana bata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozane Kupe. Vave nhengo yeNational Assembly zviri pamutemo. Asi MDC Alliance inoti haisi kushamisika kuti Muzvare Tokozane Kupe vava muNational Assembly nekuti vari kushanda neZANU-PF. Asi ZANU-PF inoti MDC Alliance inongochema semwana mudiki nguva dzose. Mumiriri wezengeza West muNational Assembly vaJob Sikala vanoshanyira Tawanda Mucheiwa uyo anoti akatochwa zvakaitisisa paakapambwa muna Chikunguru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 7,858 zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu vasere nezuro wakare. Vanhu vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika uye vaviri vakadzoka kumusha vachibva kuSouth Africa. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevasere. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. John Hopkins University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi matatu nemana nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti vadarika 34,892,000. Vanhu vafane chirwere ichi vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru makumi matatu nezvina kana kuti vadarika 1,034,000. America ndiyo iri pamberi ine vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvishanu kana kuti 7,555,000 vabatwa nechirwere ichi avo vanosanganisira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo. Vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvitatu kana kuti 213,000. Vakafana bata chigaro chemutungamiri weMDC Muzvare Tokozane Kupe vava nhengo yeNational Assembly zvichitevera kuburitswa kwakaitwa gwaro rehurumende rinozivisa zvinhu zviri pamutemo. Vanoziva zviri kuitika vanoti Muzvare Kupe vari kutarisirwa kudomwa semutungamiri wemapata anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Basa rakanga riri raMuzvare Tabitha Khumalo veMDC Alliance avo vakadzingwa mudare iri neMDCT. Studio 7 yatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tazobata sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi kuti tinzwe zviri kuitika mubato ravo.
Madam Kupe vanavaiwe ex-president weMDCT ava nhengo yeNational Assembly zvichiburikidza nekugadzirwa kwakaita mazita avo nezuro vachitora nzvimbo dzaavo mamembers veparliament vakaita recall. Zvinova izvo zvinoratidza kuti vakupinda muparliament and is a leader of the opposition. Zvakanaka kuti vange vari padhuze or vachiziva zvinoitika muparliament, nekuti kuti vatungamire zvinhu zvine ungwaru and zvine kuziva mukati, vanofanira kuti varimo mukati imomo muparliament imomo, kuitira kuti vape direction on issues vanenge zvichidhebatwa or kuguida past policies on how we should be able to debate maissues anoafecta vanhu muzimbabwe. So zvinhu zvakanaka zvikuru hakati yamboipa ipapo. Nofunga kuti ndivo vana vezimbabwe hatikuzia sindu zvinovanetsa tikaenda kuna south africa, novana vatungamiri vemaopposition political parties vese varimo muparliament.
Tiri kunzwa kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly, chinangwa chenyu imimi ndechekuti vabva vatodomwa zviri pamutemo semutungamiri webato rinopikisa ari muparamende zviri pamutemo. Ichokwadi here?
Aiwazve zvinhu zvisingashanisi izvozvo, nekuti iko zvino tanga tina Muzvare Tabita Khumalo ndo vanga vari leader of the house kuchienderana nemutemo urimo iko zvino. Ari muziva kuti kunigiza mutemo kuna comrade kuna honorable Yandi Ziyani ndo leader of the house, vakamirirawo zvamutefu vati varivo leader of the house. Saka kune tunzvimbo zvakare tiriko kuopposition ta leader of the house zvakare kuopposition tanga takabatwa nawo Tamuzvare Tabita Khumalo. Zvinhu zvasi zvitsva, senate leader of the house is missing now from zvamutefu ndi honorable Monica Mtsanga, and leader of the house ku MDC ndi Seda Mudzuri. Saka Madam Kupe vanokwanisa kunge vari leader of the house ku National Assembly because not the most senior person watinaye ikoko. Saka kana nzvimbo iyoyo yangodeclare vacant vanogona kuita leader of the house akasvika ipa.
Imi muri kutaura kuti izvo muri kutevedzera pfungwa negwara rakasiyiwa naMuchakabvu Morgan Tsvangirai, kune vamwe venyu vari kukupikisai vari kuti izvo kana muri pachokwadi chekuremekedza vatsvangirai, vari kuti izvo vatsvangirai havana kuda kupinda muparamende sezvaitwa naMuzvare Kupe. Izvi imi munoti kudii nazvo?
Hazvina kunge zvakaipa kuti vatsvangirai vaite zvavanga vaita. Somutungamiri ndovanganga vari mavalues avo, ndokufunga kwavaiita. Handioni zvanga zvakaipa zvakare, nekuti munhu aiva nemaonero ake and anga asinga kwanisi kuti anhuyagirisa aite kubvisa kukubvisa munhu kuti vapinde, nekuti vakanda vari munhu akamira sapresidendi weparty MDC panguva iyoyo. Saka zvanga zvingaiti kuti kana vambomira saparty president vozouya zvakare vopinda muparamende. Zvakasiyana zvakaitika pana Madam Kupe ndezvekuti whatever she stood for MDC president iyai actually iyai zvakanalifaiwa necourt. Saka that was nalified.
Patove nemashoko ari kufamba vakomichi ari kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly, tara yatoiswa mumugwagwa wakananga kuhurumende yemushandira pamwe neZANU PF, munoti kudii nazvo?
Aiwa awo mashoko anongotaurwa. Vana vezimbabwe varwadziwa nenhamo and vanokugara vachitondera nokurangarira nguva yatsvangirai vakapinda kuhurumende yemushandira pamwe and vanoshuva kuti izvozvo bezo zvaitika. Kushuva kwevana vezimbabwe rieni, hapana zvarongwa, hapana zvati zvaitwa, hapana zvatete zvatambotaziva isu vatungamiri vacho. Asi tinoona zviripo zvekuti mukafamba pagraund vanhu vakawanda vari muzimbabwe vari kushuva nguva iyo yatanga ine vatsvangirai vari muhurumende yemubatanidzwa.
Sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera, tabata mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatuwayo kuti tinzwewo pamire bato ravo.
Izvi zvapachiemo chatagara tichitaura kuti vanhu vari kudzinga maMPs nemacouncillors edu MDC Alliance parliament nocouncil iZANU PF. ZANU PF iri kureplacea macouncillors edu nemaMPs edu nemaZANU PF again. Saka uku kuita kuvanhu vakadyiwa election munoziva vamunangagwa vakazvambaradzwa naPresident Chamisa paelection yapfuura, Mai Kupe haatitaure vakazvambaradzwa. Asi izvi zvaakuitika ndo ine election test vaakutoba maelections kuriga maelections evanhu, nekuti vanhu vanenge vakasarudza munhu wakasarudza. Saka izvi kutibudisira pachena kuti zvese zvikubitika kudzimba kwa MPs kubiwa kwa party yevanhu ma biribodi ese arikuitika arikona na Dagi nana Kupe zvese zvikubitwa ne Zanu PF.
Ko imi sebato pane matanha muri kutora here ikoona kuti izvo machengetedza zvinzvimbo zvenyu zvemuparamende.
Awa izvinzi hazvidi kudzwa kana kuti munhu ataura kuti handina kubatana nesani zviri pachena nekuti kuita ndokunooneka kutaura kungotaura kungoomoka kwanenge vachingoita asi zviito zvavo zvinoratidza pachena kuti vanhu vezanu PF vanhu varikuda kuparadza nyika vanhu varikuda kuparadza demokrasi munyika yedu yeZimbabwe. Mutongi wejekerere wakarwirwa kuhondo one man one vote yakarwirwa kuhondo yese yakuparadzwa nenyaya yekukara kukara masimba kukara marizozi zenyika umbimbindoga wezanu PF nanamondora ndo waita kuti tisvike patiri pano. Saka ishu iri kuitika haisi nyaya kuti Munzura wati zvakati nekuti zvaanoita ndo zviri kuoneka pachena kuti Munzura ndiwe Zanu PF, Kupe ndiwe Zanu PF, Komichi veshe ndive Zanu PF, vari kushandira Zanu PF kuparadza nyika. Apa Zanu PF inozikanwa nyika yese pasi rose kuti ndo dambudziko muZimbabwe inonzi crisis pachirungu ndo dambudziko hombe rine vana vaZimbabwe. Zanu PF kubato kwayo ndo kuvepo kudambudziko ratinaro muno muZimbabwe.
Kune vamwe vari kuti izvo MDC Alliance iri kuzviona kuti izvo iri kutorerwa masimba neMDCT kosei iri kuramba ine nhengo dziri muparamende mangodi kungobuda mubvunzo uri kubvunzwa nevanhu
vanhu vasatya tiri kuronga pasi grounda zvinhu hatimanyi haumanyiriri huku wakabata munyu regai muone ane makaona tv yedu iyi dingindira regore rino re 21 years takati mobilizing and fighting for people's government kuronga nekurwa kuti Zimbabwe iwane hurumende yevanhu ndo zvatiri kuita. Takakosha zvese zvana Kupe vese havana kana basa vaya chine basa inyaya yeutongi hwejikerere chine basa ugari hwakanaka hwevanhu. Takakosha kuti vanhu vagare zvakanaka muZimbabwe ndo zvatiri kutarisa isu ndo kwatiri kuenda and ndo zvatichaasiva isu.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Vakilford Shatwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabatawo sachigaro veZanu PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo pamire bato ravo.
SezanuPF isizo takagara tachitaura kare kuti kazhinji zvinotika ndechekuti kana mwana akuenda kuchikoro anobhilima kuti ndakafoiriswa vanhu kuti vamwe vedu vari kufoira kana kuti ndiri kufoira nokuti tiche vacho vanondienda kana kuti chakatika. Saka izvozvo zvinhu zviri very common kuMDC Alliance. Hakingi MDC Alliance tirikuona problem yaende kuti pane machild and blaming behaviors akiita kuti every failure yavo vanoblama somebody else. Havatori responsibility yekukonyewa kwavo kana vakaenda kumakoti vakahwina vanocelebrata. Vakaenda kukoti vakaruza vati koti yadi yapindigwa neZanu PF. Kana zvavo zvekupolitical party yavo yeMDC kuti kusvibana kwavari kuita neMDCT vanoblema Zanu PF but inichida kutarisa maitiro ari kuitika zvinhu ikoko kuti iwo chanisa wacho akatora chinzvimbo chekuita mukuru weMDC akachitora sei.
Imi sebato reZanu PF muri kungaramba here zvechokwadi kuti izvo hamusi kudyidzana neMDCT?
Aiwa isizvo zviri kuitika nezvokuti kudyidzana kuitika neMDCT vachoto nekwa kuti president after my election at 2018 president vakati ma participants ese akaparticipata pamaelection handitika uyaitika kunge inonzi Poland todiscussa politics dimunyika nokuna tingashanda sei tichingirambei isu ndokuzvidzana kukoka pakaita neMDCT not only MDCT yega chete nemamwe mapolitical leaders akauya anouya aparticipata kupoland. But apart from that, atina zvatinoziva zvatopindira panyaya yezvikuitika kuMDC. They are doing what they are doing using the rule of law, and when they go to court, sometimes they win, sometimes they lose, and we have no interruption as MDC as Zambia. We don't interrupt any affairs of MDCT.
Pane mashoko ari kubuda vacharumbira ekuti izvo zvose zviri kuitika izvi zviri kunanga kutora gwara kana kugadzira hwaro hwekuti pave neshandira pamwe pakati pehurumende yeZanu PF neMDCT. Munoti kudii nemashoko iwayo?
MDCT is an opposition political party. Zanu PF is the ruling party iri kulidwa na Congress iti Mnangagwa. Isu se Zanu PF tisini tisini government. Atina kuzvidzana kwatinoda kuita neany political party. in one opposite political party. But to be honest with you, no one is this good. Kana mungu anga juu ya Poland uno vanzi awas anu biye project na anga jamisa but isi nukuti kwa yuwa unadu yuwa ya Poland kwajo akiti wawu ya Poland tetocho una kuti ma problem ze teta wana onde hati shino kana oskari kuti skala wajiki nini kuta kuti kita wale niwe president wa Zimbabwe niwe ndi tiri wabiri nukuti nini ndi nonga ndiri mkuru ndo pa wano zowea nama allegations kuti zanu biye kiri involved zanu biye viru na kushanda ni MDCT haiku na kushanda nifu iwa wakaramba saka isika zanu pia matiko nukura matiku nyengere na nukuti wakaramba kana uchida the door again the open uya tigale pasita ure kana uchida shidu kupise uwe tigale senyika
sachi garu uwe zanu pia mudunure North America province va registra rumbira va chitaura vari parunare vari kukana mumiriri wezengeza West Mdarere National Assembly va Job Sikala vashanyira Tawanda Mcheiwa uyo anoti akatochwa ari mumaoko ehurumende mushure mekupambwa kwaakaitwa musi wa 30 chikunguru gore rino asi hurumende iri kuramba kuti ine chekuita nekupambwa kwaMcheiwa uyo anewe muzukuru wemupepeti weZim Lives mudhudhusi Matutu vasikala ava vanewe zvakare mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vanoti ivo nemhuri yavo vaenda nhasi kuBulawayo kunoona Mcheiwa izo vati vacharamba vachiita kuvanhu vose vavati vari kushungurudzwa nehurumende.
Ndakabuda mugere ndisingana chikunzwa zvakanaka. Saka ndanga ndichimbouya ndichongororwa namadhokuta kumba vachindipa kuti ndikurumidze kuti ndiri dokere pautano hwananga ndiri. Saka iko zvino zvinenge zvavanane zvikuru. Saka chiripo ndechokuti ndotenda kuti pandichazoenda kunotorwa matest nokuona kuti mukati meura makamira sei ndopandichazova nechimbo chikunazvo kuziva kuti utano hwangu hwakamira sei chaizvo.
Vasikala, tanzwa kuti izvo maenda kuBulawayo kunoona Mcheiwa nasekuru vake Dhudhusi Matutu, chii chakupai kuti muende ikoko kunovaona?
Kuti kana vanhu muri vakashungurudzwa mose panguva yandakaoma yokutarisa 31 July unonzwawo munoso mundu kuti vamwe vangu ava vakasara vakashungurudzwa vakatambudzwa vakapinda mutsaona yakakura kudaro ivoro mukati mechirongo zvakanaka kuti undonzwa nokuonawo kuti vari sei sezvo zvakaitika kuna Tawanda Mcheiwa hazvingabvumidzwi kuti zvinge zvichiitika mukati menyika. Imi mukoma Rei munoona zvokuziva kuti nyaya yetocha neabduction yakamira sei sezvo murivo mumwe wevanhu vakashungurudzwa zvikuru kwazvo mukava victims of torture nerezhimu iyi munoziva kuti zvinorwadza sei. Saka nokurwadzikana hatamuka semhuri yangu navadzimai tikati handei tinochemawo navavava kuti ona kuti vari kurarama zvakaita sei uye chii chazvo chaizvo chakanatso kuitika kuti tinatso kupiwa nhoroondo izere yezvakaitika kwavari.
Pamaenda musinovashanyira mukana waona ivo vatambira sei kushanyira kwamavaitira uku?
Vakashamadzwa nazvo zvikuru uye vapindwa nomufaro mukuru zvokuti havanga vasina kana kumbozvitarisira kana. Saka chaita chimwe chinhu chokuti chavasunudzira mweya wavo zvikuru kuti zviro kwazvo kunyange takarwa netambudziko iri kuna vamwewo vatungamiriri muzimbabwe vanoteuka netambudziko ratakawirwa naro semhuri. Saka vasara zvikuru zvokuti patazooneka takusumuka navadzimai vavo vanga vasingatodi kuti tisumuke tionekane navo asi kuti tirambe tatagara navo tichingorondedzerwa nokuunzwa kuona kuti zvakamira sei. Saka tazosvika hedu pakuonekana zvakanaka asi vanga vasina chatodi kuti ndikwanise ndidzokere kuHarare asi vanga vachitoti hangatiswerei tese sezvo mweya yedu tichitaridza kuti tasununguka nokushanyira kwamadhidha nemhuri yenyu vasikala.
Zvichiteera kubuda kwamakaita mujeri vasikara muchange mumiriri wezengeza West Mudarere National Assembly uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vachitaura vari murwendo rwekudzokera kumba kwavo vachibva kunoona Tawanda Mcheiwa kuBulawayo. Vagari wekwa tsomba mudunhu reManicaland. Vari kuchema-chema zvikuru kuti minzvimbo yavo hamuna nzvimbo dzekutengesera zvinhu zvavo uye migwagwa yavo haina kunaka. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vagari venharaunda iyi vanotipa musikapo vanotengesera zvinhu zvavo, hapana kuvakwa izvo zvinoita kuti vanaiwe nemvura kana kupiswa nezuva apo vanenge vachitengesa zvinhu zvavo. Mukuru wevatsomba business community vatenda idekete vanotipa nzvimbo inotengesera veruzhinji, panofanirwa kuvakwa zvakanaka kuitira kuti vanhu vasatengesera zvinhu zvavo pamene.
Isisu tanga tichingoti chatinesa tinoenda kucouncil, council ichiuya pano tichigara. Zviri kugara kutaingoita all along kuona kuti takatirungwisa zvichemo zvekuti tirikuda shelter pano, tibatsire iwe kuti pamene. Vendors edu arege kunaiwa nemvura, vavendors edu aregere kutengesera zvinhu zvavo pane mhepo. Asi still kanzo yakatipa DFA apa, isiri association tiri kugara misangano tichiramba tichiwa pressurizer, please tine issue yedu iyoyei. Asi still kusvika pazuva ranhasi
dekete vanoti rimwe redambudziko ravanaro nderekuti havana kliniki iri pedyo.
Tine dambudziko, ndofunga mambozvizwa earlier, vanhu varipa vatsomba panapa hatina kliniki. Mambozvo right, zvatisina kliniki. Takagara pasi sevatsomba business association tikasa chichemo chedu. Chichemo chedu icho cheicho handisi kuziya kusvika iye zvinezvi kuti vakazvitambira nezvechokwadi here, nokuti vakatipa stand number 667 iri pamhirambo yavakazoti ndo pachavakirwa clinic. Asi kusvika izvozvi hatina kara runyere kuperwa kuti clinic ichavakwa riini.
Sachigaro wevagari vemuatsomba growth point amai tambudzai vhiki kangu vanoti vanoshuvira kuti nzvimbo iyi iwanirwe magetsi ekunze kana kuti matower lights kuitira kuti vanhu vasabirwe zvinhu zvavo usiku.
Yakumbira chishemo zvachikumbira munhu kuti achida matower lights at least wakati furo tower light pasenda yetower light kusero kubana ari kurobwa 6 o'clock kana kangoita rima chete kana kutorobwa. Saka ndeimwe challenge yetusangana nayo kuno kuno kuti tine dzimba dzedu dzatakavaka, tine mvura dzemukati, tine matoilets emukati, toshandisa futi mvura mukati, but at times mvura yedu inoenda. Mapipes edu mamwasha aorera, tinogona kupedza week tisina mvura.
Mumwe wevanotengesera pamusika wepawa tsomba ambuya Lucy yachavatama vanoti dai vakavakirwa pekutengesera nekanzuro yavo.
Pirisa kuti mashedzi edu emusika tukwadawo apa. Paitwe mashedzi edu emusika toonawa kutengesa uya kuine wanhu kunotipa mari, nekuti zvinoita kuti vana vedu vaendewo kuchikoro, vana vedu vaonewo kudya, nesu vamberi kwacho tione kuwo tiri wanhu pano.
Vadekete vanoti vakasvitsa zvichemo zvavo kukanzuro yavo asi hapana rubatsiro rwavati vawana. Mumiriri wenzvimbo iyi muNational Assembly iyo iri pasi pemutasa sendro vaTrevor Sarowaka vanoti vakasvitsawo zvichemo izvi kumukuru wekanzuro vaGeorge Bandure asi havasati vapiwa mhinduro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravabandure pamusoro pezvichemo izvi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Kudzamara vagari vavakirwa nzvimbo dzekutengesera zvinhu zvavo, vanhu vakaita saambuya chavatama nevamwe vavo vachagara vachinaiwa nemvura pamwe nekupiswa nezuva vari pamusika usina kuvakiridzwa. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Yashuka nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dzakawanda vari kutumira mashoko kumutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nemudzimai wavo amai Melania Trump vachivashuvira kuti vapore nekukurumidza, zvichitevera mashoko akaiswa paTwitter navaTrump nezuro vachidzivisa pasi rose kuti vainge vabatwa nechirwere cheCOVID-19. VaTrump vari kurapwa vari kuWalter Reed, chipatara chemauto yemuAmerica. Vatungamiri venyika vatumira mashoko vanosanganisira mutungamiri weGermany amai Angela Merkel, mutungamiri weMexico vaAndres Manuel Lopez Obrador, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamwe nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa. Zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath pamusoro pekukwira kana uwandu wenyaya dzevanhu vari kukwira motokari dzakazvimirira kana michovha yakazvimirira vachipedzisera vabirwa vagoliati vari kuti sesangano vagara vanokurudzira veruzhinji kuti vashandise mabhazi nedzimotokari zvinozivikanwa kuti zvakanyoreswa kutakura veruzhinji kana kukwira motokari dzakazvimirira anganzi maprivate dzevanhu vavanoziva kwete kuti unongoti wakamirira bhazi mumugwagwa motokari youya yekumirira pamberi pako wokwira wopinda wopedzisira wabirwa zvinhu zvaunenge uinazvo zvinokosha ndonyaya yatiri kuti kurukure tinzwe mashoko ane sangano irori ekuyeuchidza veruzhinji kuti vafambe nemabhazi nedzimotokari zvinozivikanwa kwete kukwira michovha yakazvimirira vagoliati togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu titsanangurirei zvamakatakura nhasi pamusoro pechenjedzo yamuri kupa vana vezimbabwe
tiri kuramba tichingotambira mashoko ekubirwa kwevanhu nekurwiswa nevanhu nematsotsi apo pavanenge vachibva nekuenda kumabasa nguva zhinji nechikonzero chekunetsa kwezvifambiso munzvimbo dzakasiyana-siyana tiri kungokurudzira vafambi vanenge vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kumabasa nekumwe kwakadaro kuti vasashandise michovha yavasingazivi kuti ndeyanani zvine njodzi zvikuru nyaya yekukwira maprivhiti
saka zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe senzira yekuchengetedza vanhu mukufamba imomo
tingokurudzira kuti vanhu ngavakwire mota dzavanoziva kuti vange vachienda kwavanenge vachida kuenda nguva dzese tichikuramba tichingotambira mashoko kuti kwakati munhu akazokwira purivhati akazotorerwa mari yake akazorwiswa akakandwa panze mota ichifamba dzimwe nguva vamwe kana vashaya michovha kana kuti mabhazi vanofamba netsoka zvinozoita kuti varondwe futi nematsotsi vobva vabirwa zvese zvavanenge vainazvo saka tiri kungokurudzira vanhu kuti vaite sarudzo yakanaka pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha nekuti kungokwira chero motikari kazhinji dzine njodzi zvikuru kuti munhu unogona kusangana netsaona kana nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti urasikirwe neupenyu kana kutorerwa mudziyo nekosha ikafanana nemari malaptop nemafoni anodhura
takanzwawo muchinyunyuta pamusoro pevemabhazi kuti havasi kutevera nzvimbo dzavanofananga vachimira kana misika yavanofananga vachimirira zvaakuita kuti veruzhinji vaende panjodzi zvii zvamungataurirawo vemabhazi
chikumbiro chedu kuvaridzi vemabhazi ndechekuti ngavashandisiwo mabus terminals anotenderwa kwete kungotakurira vanhu mahighway kana vasvikawo mumadhorobheni mune kwakarongekawo ngavaendewo kumabus terminals ikoko vongonotakura vanhu nguva zhinji ivo zvikurudziro vemapurisa kuti vange vachiitawo basa ravo pamugwagwa ipapo kana kuti munzvimbo dzinotenderwa vachidzivisa vanhu vanovatorerawo basa panyaya dzekutakurwa kwevanhu isusu chatinoda kutakurwa kwakarongeka nekufamba nenguva nguva zhinji uyezve tinongokurudzira vafambi kuti ngavakwire motikari dzinotenderwa kuti vange vachivatakura zvinoita kuti kana vazokuvara kana kuti vazosangana nenjodzi vakwanise kuzenge vachiripwa nemakambani einsurance kana mabhazi aine not passenger insurance cover
aiwa tinotenda zvikuru vagoliati nekuwana nguva yekungodzidzisa vana vezimbabwe pamusoro pekunge vachifamba zvakachengetedzeka manga makateerera kumutungamiri wesangano repassenger association of zimbabwe kana kuti paz vatafadzwa george goliati muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri.